A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk. We are coming to you live from the Voice of America in Washington on this Monday, July the 8th, 2019. I'm Marvelous Mhlanganyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we're talking about commodity prices that continue to increase despite utterances by the government to the contrary.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we're also live streaming right now on all our Facebook platforms, so you can join in at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also on our website, which you can visit right now by going to www.voashona, www.voaindebele.com, as well as www.voazimbabwe.com, and join in the conversation.
Despite utterances by the government that the banning of foreign currency has resulted in the reduction of prices, costs are actually going up almost daily, depending on the parallel market exchange rate. Even ZANU-PF political commissar Victor Matemandanda considered this today, that after monitoring prices in what was supposed to be a ZANU-PF demonstration by his party in Bulawayo.
And in Tunga, Mr. Matemandanda also told reporters after his visit that some shops in the second city were still trading in foreign currency, especially in the US dollar, which was banned by the government 2 weeks ago. And tonight we want to hear from you. Are prices going down in your local community? What is happening on the ground? How are you coping with the sustained economic collapse? This is your Life Talk, so please, let's talk. Join us.
Yebo, marvelous. Yilo utaba isingalo lamhlanje lingaba lichona njani emakhaya. Ikudivana ke kuhlelo lwe Life Talk. Khonapha emsakazweni wenu we Studio 7. Utaba esingalo lamhlanje lutaba lokwenyuka mahlayana kwentengo yezinto ezijiyeneyo ezitolo. Siyazi kusukela ngelanga uhulumende sethula isinqumo sokuthi imali yakwamanye amazwe kayisasebenzi eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo. Ubese tshona ekhuluma ukuthi intengo isisehla ezitolo. Kodwa ngokusho kwabantu abaningi kayisikho okwenzakalayo, khonoko intengo iyenyuka nje lapho eyabe ithe yehla khona mhlawumbe ngabo 50 cents ngedola, nge-$2 kusiya ngamalanga, uyathola isiyenyukile njalo isikhuphukile. Awasomabhizimusi sebepheka intengo yezinto zabo beqathanisa le-black market rate, i-rate yokuthengwa kwedola lemelika eZimbabwe emkotweni kumbe singathi emkambo wensitha. Siyazi ukuthi i-parallel market rate ibike yabaphansi kakhulu isisedlulwa i-rate yemabhanga, kodwa kulezi nsuku kukhanya hayi, izinto sezitshintshile, i-parallel market isihamba phambili njalo. Utama esifuna ukuluzwa ke kini njengabalaleli, njengozulu weZimbabwe lamhlanje, ikuthi kambe umumo unjani lapho elingaba likhona esigabeni zenu? Iyehla yini intengo ngokutsho njengokutsho kukahulumende kumbe iyenyuka? Sibonile isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Victor Matemandanda lamhlanje ubekobulawayo behamba engena esitolo, ebhoda ngesitolo ekhangela intengo. Uthe eqeda ke uhambo lwakhe wathi ekhuluma lentatheli zindaba uthe yena hayi akubonile ukuthi intengo ziyenyuka ziyakhwela kazehli njengokutsho kukahulumende. Uphinde wathi njalo akubonile kobulawayo ukuthi ezinye izitolo ikakhulu ezinkulu ziqhubeka zisebenzisa idola lemelika lona elingasavunyelwa eZimbabwe. Asazike ukuthi uminjani umumo lapheli ngaba likhona. Siyalinxusa ke kubana nxa lifuna ukungena kuhlelo sibe nisonke lamhlanje. Lingasithumela umbiko ngeWhatsApp ku 0012024650318 kumbe lisibambe directly ku 0012026192077. Asixoxeni uhlelo ngolweno.
Aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa chedu che Life Talk nasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yemitengo. Hurumende iri kuti iyo zvinhu zviri kudzika. Mushure mekunge yambomisa iyo kushandiswa kwemari yekunze yema US dollars vachitivo zvitoro pari zvino zviri kudzikisa mitengo. Saka tuda kunzwa kubva kwamuri ndo zviri kuitika here. Zvakamira sei kwamuri ikoko. Taona nasi vamatema danda va Victor Matema danda vebato reZANU PF vari kuBulawayo uko vanga vari kuti ivo vari kuona kuti zvitoro zvakawanda munzvimbo iyi zvichiri kushandisa mari yekunze yema US dollars izvo zvisiri pamutengo. Mo vanga vati ivo vanga vari kuronga kuti varatidzire asi vazoona kuti zviri kuitika muzvitoro ndezvekuti mitengo iri kuramba ichikwira. Saka pindai muchirongwa mutiudze kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Munoziya zvekuita muchinge mapinda ipo pano pa VOA Facebook page yedu yeshona. Ibvai manyora namba dzenyu makaisa makode namba enyu kuitira kuti tikufonerei mupinde muchirongwa. Muchinge masvika ipo pano zvemubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukapinda muchirongwa hama neshamwari dzenyu dzigonzwa zvamunenge muri kutaura. Saka tuda kunzwa kuti kwakamira sei kwamuri ikoko. Tinonzwa kuti mari iyo yema RTGS pamusika mutema uyezve nekumabhanga kwairi kutengeswa iri kuramba ichikwira, marates ari kuramba achikwira. Saka ndo zvimwe zvamunogona kuuya ipo pano tichinzwa kubva kwamuri. Kana kuine vane zvitoro pindai zvakare muchirongwa muchitudzwa kuti zvakamira sei. Kana kuine vanotengesa mumigwagwa nezvimwewo muri kukwanisa here kuhoda zvinhu zvenyu kunze kwenyika. Mushure mekunge taona isu kuti mari yekunze ma US dollar pari zvino iri kunze haisi pamutemo, uyezve munhu wese ari kutongerwa kuti achandise mari yeRTGS kana kuti mabonde mukutenga zvinhu. Aiwa ndo zvatiri kukurukura ipo pano, uyezve tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu pari zvino tichange tiri kuverenga zvamuri kunyora pano. Saka endererai mberi muchipinda muchirongwa uyezve muchinyora pfungwa dzenyu. Ntunga.
Abasanda Sikuma, this is Studio 7, Live Talk, and we are coming to you live from the Voice of America in Washington. Lamhlanje ke utaba isingalo, njengokusho kwethu ngaphambilini, lutaba lwentengo. Kambe ziyehla na njengokusho kukahulumende. Asixoxeni uhlelo ngolweno.
Tukona Parisi no regai tiba tatu tanga kuverenga varu kuti nyore la Parisi no tine top fani edu oni azinzua aru kuti isu kuno ku Cape Town tingato nyepa hanzi tikatumira neje kukwira hanzi neje kukwira kwe zvinhu atina zvatiri kuziva cause we are in Cape Town. Ndi top fani edu oni azinzua aru kuti kuti ndinyanyo taura angu nenya ye kukwira kwe zvinhu andi kwanise nekuti ini Parisi no dream Cape Town. Step more gava mutandavari aru kuti masuke rase yenyu vashamarari aiwa isu taswera zvakanaka. Ruwe kwalikana hanzi siya bo hanzi salibonani VOA family aiwa totiwo salibonani kwa muri. Peter Mberi hanzi makadi zvenyu aiwa isu turi wadi tendai zendera ari kuti zviri sei ko sisimavi kuno isu turi wada meno kwa muri ikoko. Tiri kuona zvakare Onias Nzuwa ari kuti anti marvelous maswera sei aiwa isu taswera zvakanaka kuno. Vari kuda kupinda muchirongwa one kwai muchinyora namba dzenyu makaisa zvakare code numbers enyu kuti tikufonerei. Nomeni Nzara abvaisa code number dzake aiwa ndo zvatinoda nenhamba dzake tichaidza kukufonerai. Filimon Kawena ari kuti maswera sei muri yeZimbabwe. Tinochingamidza vese vari kupinda muchirongwa chedu pari zvino. Tiri kutarisa isu kuti mitengo yakamira sei muzvitoro umo. Zviri kuendeka here uye kana muri pane zvamuri kutarisana nazvo zvii? Saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichikurukura nemi. Ntunga.
We have our first guest, that's economic analyst Masimba Gutshera. Mr. Gutshera, good evening and welcome.
Good evening and good evening to the listeners as well.
Mm-hmm. What's the situation in Harare like in shops? The government says prices are going down, but the reality, we are told, says something quite different.
Yes, I think that when you look at prices going down, there may be one or two areas where things have nominally gone down, but the truth of the matter is that prices have not gone down in the manner that I think we are talking about. And what we are also seeing is that prices of basics have not gone down. So we saw an article last week saying that people like chicken in and so on at reduced prices. But you see, chicken in and those kinds of companies sell luxuries to people. They don't sell basics like sugar, cooking oil, washing soap, bathing soap, and things like that. So when we look at the basics, prices have not gone down. We even still have a shortage of bread. So it wouldn't be very factual to say that prices are going down.
Mhm. Tokuchingamidza ine mufaro vamasimba kuchera mumboti batisa kuti zvakamira sei munyika pari zvino panyaya yemitengo. Tiri kuona padande mutande nyanya ipapa pa ma Facebook nemamwe pa Twitter. Vamwe vanotsigira hurumende vari kuisa ivo mapicture vachiti zvinhu zviri kudzika zvabva apa zvichienda apa. Zvakamira sei murimo imomo muHarare? Zvii zvamuri kuona?
Tingati nyaya yekudzika kwemutengo hachifani kunge chiri chinhu chekuti tinoitisana naro. Zvinhu zvinongofanira kuoneka kuti mitengo yadzika. Kana inini muchiti chicken nini yadzika, chicken nini haisi chinhu chinodyiwa nevanhu vese, hati chinhu chinoshandiswa nevanhu vese. Kana tichitarisa mutengo, chatinofanira kutarisa zvinhu zvatinoshandisa isusu sevanhu zuva nezuva, zvakafanana nekuti sipo yekugezesa, sipo yekuwachisa, mafuta ekubikisa, shuga yekuti mumwe muchikwanisa kumwa tii, icho chingwa chacho. Saka kana vachiisa mapicha ezvinhu izvozvo vatiti zviri kudzika, then I think taakutaura. But kana zvichitaura nezvekutiwo tikeni nepicha zvadzika mutengo, hava kumana, hatingati tatanga futi tinge tichitaura nyaya dzekudzika kwemutengo yezvinhu, nekuti vanhu vazhinji vanhu vanga vasingatokwanisi kunge vachitenga zvinhu izvozvo, uye zvinhu zvatingati isusu maluxury. Saka izvozvo kana zviri izvozvo zvatiri kuti zvadzika, ichokwadi kuti zviri kudzikawo zvatidzikire pamutengo, asi hazvii zvinhu zvekuti vanhu vazhinji vangabatikana nazvo kuti mutengo wepizza wadzika kana kuti wechicken in wadzika. Chavangatobatikana nacho ndechekuti chingwa chiri kuita marii, chingwa chiri kudhura. Kana vatiisa mapicha yekuti chingwa chadzokera pa$3 fifty, tochimirirana kuti mutengo yadzika.
Ukumiswa kuchera kwemali yakwamanye amazwe ungathi kuncede uZulu ngandlela bani nxa kuyikuthi kuncedile mpela ngandlela thize?
Akukakuncede uZulu khathesi nxasi khangela, ngoba uZulu kaakaboni esingathi i-advantage eyokungasebenzisi imali zawo abanye amazwe esebenzisa imali yethu yalapha eZimbabwe. Into eludubo yokuthi imali yalapha eZimbabwe yakhona iyasilela, ayitholakali lula. So akuncedi lutho ukuthi sithi asiyasebenzisi izimali zabo abanye amazwe eyethu singayitholi. Ungahamba khathesi unendwendwe emabhenki laphana, ngoba imali iyabe ingekho, imali yalapha eZimbabwe yakhona okumele siyisebenzise i-cash. Abantu abayabe sina i-cash, i-cash ayitholakali. Iindaba zama-RTGS, nxa uthengisa uzayithola imali ku-EcoCash kumbe u-RTGS, kodwa xa uyisethekeli uzayisebenzisa njani? Uyabe ungelayo i-EcoCash, uyabe ungelayo i-akhawunti nxa uyisethekeli, nxa ungasivakatshela lapha Ntunga uyabe ungelazo lezi zinto. Uyabe uyisebenza njani? Uyabe uthenga njani ezitolweni? So kubanga ukuthi into zenzima ngoba abantu bayabekwazi ukuthi imali yakhona yalapha elizwe ayikabi khona. So khathesi singathi uncedo esilubonayo akula sibili.
Mhm, siyabonga kuchera aqhubeka ubambile mavianzi tine mumwe munyarikani wedu we have our second guest on the line. That's Mr. Belief Gaule, a former senator and a ZANU-PF member. Babu Gaule, siyakwamukela uhlelo.
Yebo, ntokamile.
Yeah, uhulumende Babu Gaule uthi intengo ziyehla kodwa abantu bathi ziyenyuka. Iqiniso yilipi?
Yeah, ngathi uhulumende akukhulumayo akusimanga kodwa kukhona okwenzakalayo ukwehla kwezinto nje okwenzakalayo ngokwethuka kwabantu abathile sebebona ukwehla kwemali ukwehla kwemali ley ukwehla kwama rates kakhulu ekuthintheni imali lapha yiko kudale khona ukuthi abantu beqinise labo sebesefitha intengo lapha nalaphandle. Kodwa okunye kwakhona ngingathi abantu laba ababhizinisi abanye bakhona ngabantu nje abagangileyo nje abanye abazama ukuthi bafihle. Ngizanika isibonelo njengokuthi koBulawayo esibonile kwezinye izindawo kwesinye isitolo somunye umkhulu ngale kuleyi indawo eyiwusele ukuthi ama-prize abafakileyo ama-tags lana abafakileyo ayisiwo asethilini. Ama-ethilini ngale balokhu bengathintanga kodwa kusemdulini abakufakileyo ukuthi imali lokuyimali endala xa uzothi uyatshayisa ngale sokungeyimali uzabazasibe sithi hhayi ilaphana emprize lana ngendala sesiqhizile kodwa bayenzela ukuthi bethe abantu bethe hayi izindlu zase zehlile kulesi tshosi esinjalo esiyenzakalayo ezindaweni eziningi. Abantu balokhu bengani into leyi sesentsha ngibona ngani kusesemasinya kakhulu ukuthi sibone into kuya ngaphi kwakathesi kodwa singakukhangela sikukhangelisise kuli sikunike ngenxa yamaviki amathathu phosi kungasitshengisa ukuthi umsila wakho ungaphi lekhanda lakho lingaphi okwakathesi kusesemasinya kakhulu ukuthi sitsho ukuthi izimile ukuthi hayi le inyoka leliphinti kumbe inhlato okwakathesi kumiso sesemasinya. Kodwa nginanzelelayo ukuthi umumona lowo kuletha imali okukhipha imali zangaphandle uncedisile kakhulu ngoba nxa kuyikuthi into leyo kathi ingani ithwalisa nzima abantu abanye abathile hayi owathi singashupha wonke umuntu ngako wonke umuntu sekhathazekile ukuthi hayi into yakhona kayilunge ngoba akulasizathu sokuthi umuntu athi yena into izilimo ezikhona apha lento esingazibethi ngaphandle azidilise ngemali yaphezulu njengalokhu esikubona kade sikubona okwade sokusenza ukuthi wonke umuntu sephonge ukuthi imali into zonke zikhwelile into zonke zikhwelile ngokunjalo sikhangele ukuthi into ziyehle njengakhona kuhulumende esetshengisiwe ukuthi kwezinye indawo ezinye into ziyehlile kodwa okunye okuyikho yikuthi simele sikhangele izinto ezimqoka ezidliwa ngabantu suku zonke okuyikudla ukuthi ukudla kwasuku zonke ukuthi izinto ezinjalo zona intengo yazo ilokhu isali imile ndawonye ayikayehli okuyikho sikukhangeleleyo okokuthi kumele kwehle khonokho kubonakala ukuthi abantu isuku zonke bayakwanisa ukuthenga isinkwa bayakwanisa ukuyanatha itiye bayakwanisa ukudla isitshwala yikho okokuqala sikukhangelela. Okunye lokhu kungakhuluma ngabo-chicken indawo abantu bani into ezingalancedo lezo sikhuluma ngezinto ezilohlonzi ezidilisa abantu suku zonke yize esimele sizikhangele ukuthi ziyehle esikukhangele ukuthi ngamalanga nalalandelayo singabona intengo isehla ezinto zilezi ezizibalayo.
Limqoxelelo Baba Gaule okhuluma ngokuthi lithe libhoda ungomunye waba kade bekuqula likamatemadanda.
Hayi kade ngingekho kuqula likamatemadanda mina ngathi kade siliqula lethu sokuzihambela nje njengabantu abakhangeleleyo ukuthi sincedise ukuthi ibandla lethu uhulumende wethu kade wehlulekiswa ngaphi kodwa sibe sibhoda nje kwezinye indawo kulenye indawo lapho elifike khona emadodeni la amakuleni la ngifike ngawatshela nti lina zanimele libe yisibonelo lina ngoba lina yithe sikuhulumende sisonkeli yithe kumele siyehlisele intengo lezi sincedane lohulumende singabi ngamatsotsi ayalaesale ukuthi intengo leyi liyalilokhu injalo kodwa umumuzo sithi ukuthi into kaziyehle asiqaleni thina siyehlise sikhokhe abantu babonele kithi ukuthi into seziyehlile.
Siyabonga Babu Gaule qhubeka ubambile wari kutaura wagaule apa mavi vanoma nengwezanu p f vari kuti vambotenderawo mune guta remuBulawayo vachiongorora mitengo saka vapinda muimwe shop vakawana kuti maprice ari pamatags haazi kufambirana ne price ya uri kucharge kana wakutenga kutili uko saka anzi zvinhu zvakadaro hazvina kunaka.
Mhm. Mm. Aiwa mashoko makuku tusaka muri kuzvinzwira vari pano pa live feed zviri kuitika kana pane vane zvitoro vanodawo kuuya vachitipawo kuti vari kuzvionawo sei zviri kuitika izvi nyanya avo vanotengesa mumigwagwa nevamwewo uyai pana patikurukure tione kuti tingabatsirana sei tione zvakare tina vagaule vari pano pamwe vangatorewo izwi vachiendesa vachikwidzawo kumusoro ikoko kune vamwe vangazoziva kuti zvingaitwe sei regai timbochingamidza vamwe vari pano live feed yedu tiri pano tina Peter Mberi ari kuti makadii zvenyu Ruwe Kwala Kina ndiye amboti Moresa uyo regai tione Nomeni Nzara hanzi ndifonerei mbati panamba dzake Philemon Kawema ari pano Ashley Nyanyiwa hanzi zvinhu zviri kudhura ndakabva kumusha 3 days ago Ashley kana uchikwanisa kutiudza kuti uri kupi vema taura tibva tanzwa anonowana mname Chibedura hanzi I'm addicted to Studio 7 the whole crew I love you guys keep up the good work saka ntunga hanzi I'm addicted panapa. Mm-hmm. Peter Mberi hanzi ini ndiri kuZambia ndakuda kudzokera kumusha manje. RTGS racho harisi kuwanikwa pamusika. Wemari tatoshaya kuti todii. Regai timboenda kuna vakuchera tinzwe vakuchera kana muri panhare. Iro RTGS iri nemabond ari kuwanikwa here kuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachizotenga zvavanenge vachida.
Endo nyaya nanzi botsanangira kuti dambudziko rataita ndirekuti RTGS rinokwanisa kunge richiwanikwa nekuti imari dzatinenge tichitumirana mafoni asi pane pamwe parisingashande panenge pachidiwa mabhonda mabhonda aya achiri mashoma saka zvazvinoreva ndezvekuti achiri kukonzera kuti zvinhu zvakawanda zvidhure zvikuru sei zvinenge zvichida cash zvanaani taura kuti iri mukati dzakatira tinoku kana kuti munhu wo anenge angoti zvakatira haakwanisi kuti ashandise RTGS nekuti anenge asina akaunti anenge asina ecocash kana kuti tembe cash kana kuti zvimwewo zvinofambisa mari nemafoni anenge achitoda cash ivi yatona ndo tiri shoma ndakambonzwa vamangoti vakatiti vaangada kuprinta 400 million imwe yekuwedzera pane iripo asi ikozvino mari iyi haisati yapinda mumaketi saka keshi ichiri shoma uye keshi haisati yakunyatsokuwanikwa zvekuti tingati isusu inokwanisa kuita kuti zvinhu zvive neshanduko keshi ichiri kunetsa ukaenda even kumabhengi uchida kuchinja mari yako iwewe kumabhengi kwaari kuti kurudzira nekumabhiro uchaona kuti keshi vanenge vane mutengo wakaberera chaizvo ndomunge vanayo keshi yachona asi vazhinji kunyanya mabhengi ndasinambotenderawo mabhengi maviri matatu andaenda hazvingakwanisi kutaura nemazita keshi yachona vavashota havana
siyabonga kuchera kube kuvambile lobabukaule sitate mulaleli ecingweni vakanengoni kunjani mnumzani
makadii vanhu
aiwa tripo yedu makadini
tinofara isu
ndipewo pfungwa dzenyu nenyaya iri mugango iyi
mapepa edu anongotaura havo kuti zvinhu zvari kudzika asi mabhondi chaiwo haasi kuwanika munyika nyaya yemari dzavakatirambidza kushandisa dzemaus ndo mari yanga yakutendirira vanhu vanga vajaira kuwana maus munhu anga akurerukira kuti akawana $2 yake anoenda muchitoro unotenga mafuta ake iye zvino zvikavakati tishandise mabhondi munhu akawana dhora us kuenda pamusika unonanzi dhora us riri kutenga ne$12 mabhondi mabhondi acho kuti mawani haawaniki kana wamawana purize yacho inenge ichitaurwa musoro inova purize inorwadza zvakanyanyisa munhu anenzi dhora rimwe chete unonzi bhadhara $12 mabhondi zvinova zvinhu zvinene zvazviri kurwadza zvisinga ite miro yedu yezimbabwe
vakane ngoni imi muri kupi pari zvino
ndiri kuchitungwizi
oho okay ya kuchitungwizi uko saka zvakamira sei mambopinda here mumabhanga nekumwewo uyezve mukapinda muzvitoro mitengo yakamira sei
mumabhanga vari kutaurawo kuti reti yakava interbank vari kuti $8 asi ukaenda mari hauiwani zvinhu zvavanongonyora manyezeva asi kuenda pagiraundi hauwana zvinhu zvakadaro Mzitoro tapinda, mafuta arikutengeswa $10, $8 na brand. Kanari na yeye $2, $8, $3. Asi wana wajirambi za kutengeswa ni nani.
Kuto mboti mapinda mzitoro mba mati kuna stopkeeper yeye inini ndinawa ma US angu wa ndautenga na US. Varu kutambira yere marizi. Kana kuti sekutaura kwaita vagaule patori nevanhu vanenge vakatarisa vakaona vachida kuona zviri kufamba sei.
Kutambira vari kutambira zvari kuitwa. Nezvekutanga vatotarisa kumeso votongoonawo kuti kana vagutsikana nei vanogotambira mari asi ndo mari iri kudiwa nevanhu.
Imi saka dai paive nevehurumende vakateerera pari zvino panyaya iyo yemari maiti.
Dai vanga vangurudzira makanisana iyi. Iyo mari inoita kuti ikonomi yedu inge inotive kuti zviri nani. Bhozi ndo mari yanga yajaira vanhu vanga vakudekekutirwa neupenyu vanga pakushandisa mari dzakadai.
Aiwa tinokutendai vakanengoni, muve nezuva rakanaka kuchitungwisa ikoko. Bye bye. Ntunga. We're hearing there from our caller, you started with him, but he's literally saying in Chitungwiza, the price of basic commodities like cooking oil is really astronomical, it's unreachable, he's saying, but the surprising thing is that when you are quoted in US, the difference is like night and day, but the shopkeepers are afraid to openly sell in US dollars, although if you negotiate, they will accept your US dollars. So he's urging the government to actually re-look at this policy and revert back to using the US dollar, because he says with the US dollar, at least people were now beginning to see the economy moving forward. They were being able to buy food, and if you had a dollar, you knew that your money had value. That's what the caller was saying.
Babu Kaole spenduke kuwe siyazi skabeni sako echolocho abantabaneng bebesebenzi sa Irandi estolo. Njengoba lingasasebenzi le US dollar le mali yonke yakwamanye amazwe, kulezi insuku benza njani abantu?
Ye, khona kwenge ngakutsho ukuqaleni ndingamele ukuthi umumo lo okhona ngibona ngani uzaletha ubungcono kakhulu ukuvalwa kwemali zangaphandle ukuthi zisebenzise imali yalapha ekhaya. Sifana nesonke kodwa ke udibo lukhona ngapha ngezigabeni lezi esisekhona ukuthi abantu nxa besiyatshintsha kuyamelelwa eyitshintsha ngoba babephethe wona amaranzi kubese kumele ukuthi bahambe ngale beyitshintsha ke imali liyana endaweni ezifaneleyo kumabhanga ukuthi bese bethola-ke imali le yangaphandle. Yilo dubo lukhona ngoba imali eyiye khona ezigabeni yiyona leyo ilirandi njengoba usitho kakhulu ezigabeni zezetsholotsho ngapha. Kodwa mina ngokubona kwami inguquko sibili khona sibe nkulu kakhulu ntungamele etshintshile izinto ngoba sesifana nasonke isebenzisa imali inye. Njalo umumo nalo okwehlisa kwezinto kuloku siza nje yakhanya ukuthi kulobu ngcono kakhulu ukuthi into leyi yabo mthuli leyi ikanya ngani izazisebenzela ngcono. Ya idola leli kade likhona lerandi nxa likhona yinto elingasiphambaniseni inhlelo nje kuphela awalihambeli yetshintshwa ngali abantu besebenzise imali yalapha yomthetho. Lokwana okukhona yebo phela abantu basayephula imithetho kwezinye indawo beyiqatshile kodwa umthetho welizwe phela sothe imali yale isebenza imali eyodwa nale imali ekhona ibhondi. Ingathi ibhondi sokudingakala ukuthi libe liningi ukuthi oliidingayo alikutholi nxa isiyatshintsha ngale danga ukuze abantu bayenelise ukuthenga bengayishiywayo ukuthi ibhondi kabalalo nxa ukuthi baphethe kuphela imali yangaphandle njengerandi ikakhulu emumeni esikiyo ezigabeni zethu ezingapha ngoba ngapha irandi ezigabeni zethu emathebeleleni ngapha irandi lodwa siliyamanga basi.
Qhubeka ubambile babu Gawule. Sithathe umlaleli lapha, it's 8:30. And this is Live Talk. Siyakwamukela kuhlelo mlaleli.
Yebo, kunjani baba Ntunga?
Hayi, siyabonga Masuku. Unjani lawe?
Mina ngikahle. Kunjani ngakini khona
ngapha? Hayi, konke kuhlangene. Usixhuma ungaphi kwendawo?
Ngezenkabazo.
Ye, kumi njani enkabazo?
Hayi, into zenkabazo lapha ukuthi kumana kufani nje. Ifana yonke iZimbabwe ngatho njalo. Into zethu vele sisebuhlungeni okukhulu kakhulu.
azenzini
zonke zikhuphukile ngiyamangala ngandalela uba ugawule ekhuluma lo angazi ukuthi ilizwe leli ahlala kule yiliphi ngoba ngawutshela ukuthi ama-potatoes abiza okuyi-kg lokwaka ngikwazi kungama-kgs amangaka abiza $55
akulisaka lokwalawo
angatholakaliyo yazi ngimangala ukuthi kathi ngizama ukuthi futhi ngitsho njalo ukuthi kathi khona vele yena ngi-understand ukuthi ngisomabhizinisi waba lowo kathi izinto zakhe yena ichipho okunganani angasicasithela yini njengoba engiwusomabhizinisi ukuthi kathi thukela vele ngakuye shoti lakhe nxa kuzukuthi yayezingani school plus business sifo ukuthi kathi vele yena ukuthengisa malini njalo nje i-understand ukuthi yena umthuli ngakhe yena is now playing ama blame game. Wena mntu ukhulumile ukuthi iyisa lelibe lapho nali Zimbabwe. Awuthi say that economy eZimbabwe ibulewe liyisa. Lona lisebenza iminyaka yonke le. Iyisa ngakho ukuthi libulele ilizwe kanti vele lali fakwe ngubani. Those are the same people. They have been there, they have been advocating for this. Iyisa bona bakugawule bona lapho. Namhla ngoba sebecabanga ngathi other way sebesithi hayi akusebenzi-ke khonokho oright sitsho njalo kwakhathesi ngokukhwele kwenza izinto abayengeza imali ngobani ama-civil servants bayahawula lakhathesi nobody is being paid khathi imali yona leyo bantu bakuthola phi ukuthi bathenga izinto
siyabonga masuku uzaphendula ugawule siyabonga ahle sithathe omunye njalo umlaleli
ngiyabonga
umasuku ke usixhumese enkabazwe lapho silo mangena uJays mangena ecingweni siyakwamukela uhlelo mangena hayi siyabonga usixhuma ungaphi kunjani Harare yebo akithi akulabo belo bukhona kodwa uhulumende uthi yehla phela into
kulula ukukhuluma kodwa kulalutho akulasolution ekhanyayo
akusiphi imzekeliso nje mbili emthathu ukuthi lokho belikuthenga ngemali engaka mhlawumbe ngeviki edluleyo namhla kubiza imali engaka
ngingakhuluma into edluleyo njengekhabishi ukuthi ikhabishi as of now going for $7 and above depend ukuthi ungene kuyiphi ishop ithukela enangikwayo vela akukhulumele into zonke ziqasile
kwenziweni pho mangena
nambona ano umfana lo mncane lo laye uyasomisela I don't support any lokhuzeni angisinto e-politics but malo sesikhundleni esithi nabahlali bekhulume yemiyala so sifuna kuwomisela thina asikwazi ukuthi engithenga kuyiphi ishophu
ubani uChamisa
ya uPaul uChamisa lo
kodwa uChamisa layo uthi mna ngakwanguye oyalayo ukukhuluma yena uzimisele ukukhuluma layo
siyamazi sibona phela sibala siyabe sibona ukuthi uno uwilling ukuthi behlali bakhulume benzenza like abakwenzayo ngo-2008 laphana lomle uRobert beswankrai but yena uyala manje ukuthi bahlale bakhulume
umnankagwa wathi akakufuni lokho kwenkazato uChamisa laye wathi kakufuni okwenkazato so lanxa bengaze behlale baya bekhuluma ngani kahle kahle
mama bonke bebengafuni kutho ukuthi bavulala thina manje so isense yabo yokuthi bahlale bakhulume babefuna ukukhuluma bavulala thina ofisi thina ithi Zimbabwe wangikhona
hayi siyabonga mangena ungena kuhlelo
kulungele lami ngiyabonga kakhulu
mazi anzi nemtereri mangena kuHarare anzi waChamisa nawamnangagwa bari kutiomesera ngavagare pasi vabwerekete
vazhinji chokwadi ntunga vanogara vachitaura izvozvo pamaprogiramu atinoita Let's Talk vazhinji vanouya vachitaura izvozvo asi pana hanzi Sibangani Ndlovu aruti the caller does not understand politics Ndokutaura kwamukwa ari kutauranza but mukoma Ndlovu munhu wese anouya pano anobvumidzwa kutaura handitunga zvaanenge achifunga vanga vari panhara apa ndokufungawo kwavo kuti varikuda kuti vavira ava vagarisane nekuti ari kuti iye vavira ava vari kuita zvematongerwo enyika mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa sekutaura kwaari kuita hanzi vari kuuraya vanhu ivo saivo sisavanzi zvinhu zvavo madai vagara pasi vataura saka mafungiro avo iwayo asi handisi kuziva vamasimba kuchera muchiripo here
tisatenda kuna masimba kuchera dai taenda kumuterera hanzi kuna vamanhanda
aha vamanhanda makadiko pachirongwa
Hello.
Hello, makadii vamanhanda pachirongwa. Sorry ndanisina kunzwa kuti muripo.
Tiripo. Makadii muri kunzwa zvakanaka. Ndinenge ndiri kudambuka.
Aiwa muri kunzwika taurai tinzwe muri kunzwa iri mugango iyi.
Regaende pake, gainsai. Ndanga ndichida ndandine chishuviro chokuti ndipotanga ndabvunza hangu avo va Philip Gaule. Pane nhau yanda ndiri kuda kuti ndivabvunze kuti tigofamba tese zvakanaka
ameno munotaura ndevele here pamwe mukataura navo muchivabvunza nendevele vanga kupindurei
vagaule vacho vanotaurawo futi
shona
okay mana ngezvami ndicela kuti
vamanhanda hanzi taurai neshona ndinonzwa shona navagaule vabva vataura vadeclare apa hanzi ngavataure zvavo neshona saka tauraini
okay muri kutaura navamanhanda ari kuno kusouth africa ndanga ndichida kubvunza kuti musure mukunge hurumende yati hakuchabvumidzwi kushandiswa mari dzekunze mamwe matanho akatorwa nehurumende ndeapi anoita kuti zvinhu zvifambire avo vari kumusha zvivafambirewo nenzira yakanaka matanho apiwo zvakare akatorwa nehurumende anoti avo vanotengesa mari nokuti ndinodaira kuti kudeclare kwakaitwa nehurumende kuti hakuchabvumidzwi kushandisa mari yekunze kwaifanira zvekuti kuve nemutemo wakasimba unoti munhu haabvumidzi kuva nemari kana kutengesa mari ndinofunga kuti pamwe zvinhu zvedu zvaifambawo zvakanaka but zvimwe chete zvevagaule ndangida kuti ndiunderstande again kuti in as much as we have got less production in the country we are producing far less the demand is higher so zvoreva izvo kuti haya yatinowana ndeyekuti tinoita maimports akawandisa kudarika export yatinoita izvozvo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti mapurize asagadzikana zvakanaka mukati menyika ndichitaura ndichida izvi ndinoshuvira kuti hurumende payakafunga nhau yakafanana neiyi ndaifunga kuti kuda pamwe kuda zvaiita kuti vange vakaisa mitemo yakasimbarara chaizvo mitemo iyoyo inoita kuti corruption yatenderera mukati menyika kana ikatanga kuonekwa vanhu vachibatwa vachisungwa vachienda kumajere vagaure ndinotenda kuti pamapolitical reforms namamwe zvese zvinodiwa kunge zvichiitiwa kunosvika 2023 ndinodayira kuti tinenge takavha kuda zvikamu zvinokwana kuita 30% kana zvikamu zvingangokwanisawo kuita kuti above 50% pamapolitical reforms so chishuviro changu ndechekuti segovernment vaisa mutemo wakafanana nauwoyu ivowo pachavo zvavari kukwanisira kuitira vanhu vemabhizinesi ndezvipi nokuti zvinotambudza chose kuti vanhu vachinzi vaisirwa zvinhu zvakadaro uku kusina chimwe chavakwanisa kuti chivasapote on the other side ndinodayira sokuti chinhu chinenge chisina kumhira zvakanaka tiri pamwe chete tinofamba negwara rimwe chete wokupedzisira ndiri kuti
pachidimbwamanautaura
imimi vana nhasi ndirani kuvari paredhiyo ndikumbira kupedzisa shoko rangu rekupedzisira
pachidimbu ndemavelasi natungamiri
okay ndanga ndichikumbira kuti munogaro taura kuti kana muchitumira maaudio musanyombana kana kunyomba umwe munhu kutuka ndapota hangu vanonyomba vamwe siyanai netsika yakadaro nokuti munofunga kuti zvamaita makavada imusingazivi kuti pamunonyomba muchidaro umwe munhu ari padhuze naipapo anoziva kupesera kufonera kuti koningari kuti zvakati ndoda kuti tidibete as Zimbabweans tiine chishuvo chekuti nyika yedu tibudirire
ndinotenda
really ZANU PF member nobody can change my mind I've been there way back 1976 but if ZANU PF take a wrong direction that I see they need assistance that's why I'm asking for Philip Gaula
thank you so much Vamananda Mavi asi vagaule vasati vapindura pane mumwe muterere ane nguva akabata ari parunare va Philemon tiwa gamchire magadi yenyu wa Philemon
tinofara zguru magadi
tinofara tipeo pfungwa dzenyu
ngini zvanati ngokurudzira kuti sezvo pakabviswa foreign currency kuti musa
va Philemon tunzwa maungira tunzwa maungira meno muri pa radio kana kuti tiri kufamba vanhu kwamuri
Thank
you so much, Nefungwa Zenyu.
A very good contribution right there, Ntunga, but Nare manje ndodzo asinganzwike for the benefit of those that couldn't hear. What did he say?
You are saying,
I know, well, from the little that I heard, he was actually saying he would like people, you know, the government to consider going back to the US dollar because it says shopkeepers are taking US dollars, you know, like secretly, although, you know, he would like to see a situation where people are trading openly in US dollar because it says the bond has no value or the government should look at making the bond have value. That's what I heard.
But how could you put me in a spot like that?
He had started talking to you, so I had to take it over. But it's okay. Let's just go back to Mr. Gaule.
Babu Gaule, ube kulumu mlaleli. Pindurai pane emi vunzo ya vunzo aga wanda na ba mananda.
Chakutanga ba mananda, ndinoda kutenda, chaizo. Mvunzo yamabvunza iye ndichaipindura mvunzo yenyu nokufara zvisingaiti but jokuti akatoda kuti zita rangu wati panango tikanganisa zita rangu my name is Believe Gaule yes nyaya iripo ndeyekuti pamanhanda nyaya yamataura ndafara chaizvo kuti kana vanhu vechidhibheta hatidi kuti zvopedzisira totukana toitira zvei izvozvo zvinhu zvokuti vanhu munhu anotsamwa kana achitaura nevamwe vanhu vamwe mazimbabweni handizi kuti dzinobva kupi dzimi yacho iyo inobva kupi even mwari haasi kuzitendera zvinhu zvakadaro kana tidhibheta vatimbodhibhetai tichipanana mazano tichiona zvorana apa nepapa kuti tigadzirise zvinhu zvedu nyika yedu nyika ndeyedu ikai tose mwari akatipa nyika iyi nyaya chokutanga neyokuti hurumende ine mazano akatora mazano ekuona kuti ipedze kukwira kwezvinhu zvinhu zvanga zvichikwira mitengo yange ichikwira mazuva ese everyday almost everyday maprize achigara achikwira hurumende akaona kuti dambudziko riripo ndeyekuti hatina mari yedu chezvo sabotage ndeichitika nyaya iyo vana vamutuli vazvina mfundo vamutuli vaya kugona kwavo basa ndiyo kwakaita kuti kuitike nyaya yokuti ngatishandisei mari yedu maRTGS edu mabhondi edu mari yedu ichipinda tichita tive nenyika ine mari yayo iye zvino hurumende iri kubetsera nekuti kupedza vanhu vanochenja mari mumastreets ukaenda kubhulawayo uku uchawana kuti machicken ini akavhara mapolisa ari kudimbura zvinhu zvese ari kudhila nevanhu vanotengesa mari kumukambo echivanhu iyi ndizvo zviri kuita nehurumende hurumende iyi mapolisa akabuda ari mumarodhi achitsvaga vanhu vacho ichisungwa vanhu vari kusungwa zvichipedza izvozvo vanhu ngavachinje vanochinja mari mabhanga ngaave ndiwo anochinja mari noti vanhu mastreet nemarete ekusabhotaja iyaya vachakatakura vachishandiswa nevanhu vari kusabhotaja ikonomi yedu vari kutidzwanyirira zvakakwana ndizvozvo ndizvo zviri kuitika hurumende ina mazano okutikuti tione kuti tichienda mberi maprizes aya ari kudzika noti nokumanikidza vanhu nokuona kuti togadzirisa that create that environment hurumende iri kucreata that environment iri kupinza nyaya dzemaGMB kuti maessential commodities aya anobva kuGMB ane maprize akawanda ndiye acharova vanhu sezvo president ataura kuti vamabhizinesi ava regai tichavarova neshamu shamu yacho iri kuuya iri kutevera vachazvigadzira voga vemabhizinesi ava kana vachingadi kuti vedzikise mitengo mitengo ichadzika vezvingadi vechida mitengo ichadzika nemaprograms aachauya mapeople shops hurumende iri kuuya kana vekarega kudzikisa mitengo hakuna munhu achatenga zvinhu zvavo vanhu vachatenga mitengo yakadzikira ndizvo zvinhu zvichiitika ndizvo zviri kuuya izvozvo and kune mazano akawanda hurumende iri shamu yacho haisiyo kuti munhu achida kurohwa achasara ichichema zvinhu zvaitika hurumende iri kugadzirira yakamirira vanhu ngavashandise mari imwe chete kuti vanotitambure kana zvinhu zvichinetsa ngazvinetse munhu wese maauthority measures ari kuudza unzwa naminister of finance ngatimbomutsigira tione kuti kumberi uku kuchaitechichabuda
tinotenda mombobata makadaro
vamasvuti vakati haa vanoti vanhu vanogara kupi vanhu vanogara kupi tati inini ndataura ngati ndikhuluma lolowo masvuku kuti ngati nje umasvuku wenkavazwe masvuku wenobvere ose midlands zvisisa kuti sitetina sikhange nekuti mitengo kaiyese atichongo kuti mitengo seziyesile mina ngite ndisvike kwenyishop eblawayo ngale ngabona amakula amanye ebhala amaprizes amanye angaisiwo kodwa kwezindawo thina vemasvuku mhanangutyele mina ngusebhizinisini ndemabhizinisini nami kodwa into engiyikhangeleyo kuti amawholesale lawo ama-wholesalers kayehlisi ntengo kuqala ayehlise nawo ukuze ukuthi nxa sesithengisile ngapha sikwanise ukubuyela siyethenga
mombobata makadaro Mr. Gauleri gaitende kune mutereri hallo caller hallo
maswera se
aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mutaura na Denford Mbawa Rutafara Marari
kwakadii kutafara uku
utafara kutsvene ima chete kushaya magetsikana
okay tipeiwo mainzwa iri mudandaro pari zvino magetsi saka anofamba sei kutafara kwamuruku
magetsi achato anouya takarara kutsuka oenda takarara futi saka tatambura nenyaya yemagetsi
ko panyaya yemitengo yezvinhu muzvitoro yakamira sei kubvira pakanzi mari yekunzi haichashandiswa
mitengo yekurwadza fungai kuti mezero chaiye ndakapinda matm ndichida kutenga chine chitingi chinonzi 6 atm chiri kuita $5 woenda mauk chiri kuita $9 oshaya kuti marete wanhu vari kumbovashandisa varumbo vatora kuti marete avari kushandisa okay netm zvanyanya kusiyana pasi chinhu chikuita $5 $5 pondi matm woenda maok chiri kuita $9 and then usiyana kwaita maprize acho ka kuri tokonfusa kana kuti
sabotage saka imimi muri kuona sei iyo mari yacho yemarts nemabhondi iyi muri kuikwanisa kuiwana here kana kuti pamunopinda musitoro vanobva kutaura kuti tareta here chii chamunoudzwa pamunoenda unotenga
haumboudzwa kuti varete here but unazaona kusiyana vacho vemaprize akuite ti chimwe chinhu 5 manhingi matm woenda maok chiri kuita 9 saka rete inenge yashanda pavainenge yashandisa rete yekuti kudii nubwa to share wa shumwe yazo taomi yawe Zimbabwe
sake mii daima yu wanamuka na ukutawara ni hurumende maiti
haa kana shifira ndo wango pisa zao pontrashu wakatiwe maredi maredi atine tunduwe maredi Zimbabwe atine ngetaa kushandisa
ni
maria kazumia pa kezwa yu was pondiri rato shaa basa pondiri
aiwa mashoko makuku tutunokutenda icha izo mukoma muwe nezu varakanaka
nemo muwe nemane ruakanaka
aiwa isu kwa tiri kuno kwa achiri maskati zu varakacheka ati panzapa pambengesha popa ni mafasham Ntunga, we're hearing there from our caller in Tafara in Mabvuku. He's saying his biggest problem besides the US dollar and the bond is electricity.
Mm-hmm.
He says he wakes up with no electricity, goes to bed with no electricity, but he's complaining that he visited two different shops yesterday and they had two different prices for the same commodity. One was charging $5, the other one $9. So he's saying he's not very happy, and what he would like to see happening is for the government to introduce the real currency for the country, if the you know, and do away with the bond. That's what he's saying.
Si, go kuchera. Mnumzana kuchera. O connect mwe. Okay. Utasi ngagai kuchera. Si lomlalele mwe. Nikunjani mlalele.
Anya pira linjani. Kuma lo vute bebe mwa.
Etepe.
Hey, nga paswani ndugu tuula mao yangene mashopu, uti akangena mashopu, kwa zinda o bagumalisela ndo chenga msagumbe nga $5, US wakitela nga ma $20, hey, unzima.
Kutu nga api mlalelu, se tepe ni?
Embele nga.
Oh, embele, nga besi mangelu, kuti la se tepe ni, okay. Eba git, zye nyuga njinte wa mishala malang?
Zye nyuga mishala malang, transport ya kona, short distance, yeza, bebe kena nga $10, ya kawa, kisenze.
Yeba giti, nga vela lele, wana baka hulumende, kuyino ofisa bagwenze, kulungisisi zinto.
Mna kwenyefisa njeba lini sisinkengo hezi nto, mekisi hezi nto, dati skolu kupila kasi, bafanima lele vali. Hezi nto ya lele nto la le ameligeni, uwe hizo jelisigenza ayo.
Lipenduki.
Lipenduki nto la le ameligeni.
Na, siyabuwa nga fusa.
Siyabuwa nga lati.
It's 7 minutes before the top of the hour, and let's go back to Masimba Kuchera as we wind things down.
Maybe before you take Mr. Masimba Kuchera, there is a question actually for Mr. Gaule, but you can take Masimba, but I'll just read it out because there is Nelly Kelly who's saying, Mr. Gaule, how are business owners supposed to buy the stock in the store from what you're saying that they are going to be policing on people that are actually flouting the ban of the use of the US dollar. So she had written another comment saying, no one has answered this question for me. When is the Zim dollar going to be introduced? It was announced so suddenly. Go ahead.
Okay. Mr. Gauluza Pendula Konapo, Sinavela Uchera. Uchera, uba ukaule uge wa kulumango kuti uhulumende ulakho ukuletha amashopu abathi ngama people's shops lapho uhulumende azaletha azabe ethengisa khona izinto ezichipileyo kungasebenza yini kahle lo
uhulumende wakhona uyabe esithole ngathi izinto zangkhona ezichipileyo ngoba uDube Smalo yithi angisho ukuba bogawule usithelile ukuthi ama business yithi lapha abathenga khona yikho okulentengo ephezulu. So okumele kwenzakale lapha ukuthi uhulumende aloba abe le program eyokuthi vuselele ama-industry ethu ukuze into ezinye esizithengayo phandle kwelizwe singazithengi khona ngale into ezinjengama-tissue, into ezinjenge-cooking oil, into ezinjenge-Colgate, into ezinjenge isepha yokezisa, isepha yokuwatha, into ezinjengalezo. into eziningi phandle kwelizwe umelana sine singasithengi phandle kwelizwe. So aloba uhulumende buthanise yonke imali alayo avuselele enze ukuthi avuselele ama-industry ukuthi nxa kuye ukuthi sesithenga into ezithiphileyo siyasezithenga lapha akumelanga i-import yama-toothpick kodwa siyawathenga phandle kwelizwe. So sekusuthi ukuthi-ke siyadinga i-foreign currency yokuthi sithenge into ezinjengama-toothpick.
Thank you there, Mr. Kushera. Baba Kaule omavela sube kubalela umbuzo lapho obuzwe ngumlaleli, ungaphendula.
Ngizwanga into ngizeku, yeah, I understand what I was trying to put across. I was saying amapolisa azabe amapolisa akathi adudula abantu labana abathisa imali emgwaqweni abadudula sinabo chanzani ngithi mina azahamba befisa imitengo yezitolo labantu. Ngithe uhulumende umpresident ukhulumile that day e-addressa wathi yena njengohulumende besilungisa uswazi abantu amabhizinisi zabaqatha ngolunye uswazi olukhulu kakhulu esisho ukuthi bazayenza indlela yokuthi kube lezi izinto ama-shops akahulumende nani azabe ethengise intengo ama-special commodities zayintengo eziphansi kwena kuthi labo abadurisayo bazaswela abantu ababathengelayo bazazidlela ukudla kwabo kumbe bazazigcinela into zabo zingadingwa ngabantu ngezi ndlela kuzabalimazela amabhizinisi zabo ngezi ndlela uhulumende ule ndlela yakhe ikwade ngikutsho. So lwana uzisibe sithi nanti amapholisa azabe uhulumende uzasebenza njani uzathumela amapholisa hhayi amapholisa akusetshenziwa njalo sozisebenze ngaleyo ndlela ukuthi uhulumende athumele abantu amapholisa eyifosa abantu ukuthi bayehlise intengo. Uhulumende ule cebo lakhe aselisebenzile eliyabalula ukuthi omunye noma ongafuniyo uza kwehlisa kuphela intengo yakhe engafoswanga.
Nganzi Mtereranga asina kunzwisisa. Sakanzi navagaule sekutaura kwavamunangagwa mutungamiri wenyika. Tiri kuvagadzirira shamu ine munyu.
Ani majari kugadzirwa shamu
vemabhizimusi vari kukwiza mutengo. Hana kunzwa vamunangagwa anzi tiri kuvarongera tiri kugadzira shamu ine munyu. Vamborova neshamu ine munyu here?
Aya kudhara tichiri vadiki handiti kuno vanobva vati abuse izvino. Aiwa asi muteerera panga ari kubvunza kuti vagaule ko izvezvi vanenge vaakuzoda kunoorder zvinhu kunze kwenyika vanoita sei kana muri kuramba imi nebato rezanupf muchiramba muchiti kushandiswe mari yemunyika yemaRTGS?
Briefly vaukau.
Ye konapo endaweni yale ipapo panyayeyo hurumende ine mazano okuti imetsire zviya zvataura kuti ndizondataura kuti GNB kana uchida iye zvino unongoona wana zviku GNB kunani hurumende ine chazviita izvozvo ndiyo hurumende chazviita even mari yacho yekunzei hurumende iye chabetsera nemari yokunze kuunza zvinhu zvichibva kunze kwenyika zvichiuya munomo then vanhu madhoa bhizinisa vachazowana izvozvo zvinhu munyika nekubetserwa nemari dzacho idzodzo but kuenda mberi uku kune zvakawanda zvinoda kutsanangurwa na minister of finance iye anobogura nangove na minister of industry and commerce Ivan Dlovu vanogona kuzitsanatsanangura zvizvinhu zvakadaro kuti zvichafamba sei kumberi uku.
Aiwa tinotenda vagaule. On that note, Ntunga, there was a breakfast meeting today between the finance minister, I think, and the governor of the Reserve Bank. So it would be interesting to see what actually came out of that meeting.
Hanzi navamangutya vachitaura ipapo hanzi we don't have a foreign currency problem in Zimbabwe. Mari yakawanda because vanhu mazuva ano anzi kana munhu achimuka first thing anobvunza anzi rate rakamira sei.
Aiwa Pantunga, tiri kuseka nhamo seri kugare, asi tinotenda vese vanga vari pamalive feed edu atiri kuita nhasi. Tanga tiri kutarisa sekuona kwamuri kuita nyaya yemamiriro akaita mari yekunze. Ntunga,
and I would like to say thank you very much to Mr. Belief Kaule of ZANU PF as well as Masimba Kuchera, an economic analyst. Thanks to everyone for listening and watching. Olivale Lisayo, Mtungamilinkomo.
Saying goodbye to you is Marvelous Mhlanga Nyahuye. I'll meet you again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukureyi in the morning show. So let's meet there tomorrow. But thank you for live streaming. Please continue to share our feed. And for those that haven't liked us yet, like our pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so you can join in the conversation. Have a very good night.